Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on this historic day, Tuesday, November the 21st, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo. And tonight, the news is about the resignation of President Robert Mugabe today, following the military coup that occurred on Wednesday last week. Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also streaming live, of course, on our three websites. That's www.voashona.com, www.voazimbabwe.com, as well as on www.voandevele.com. Welcome again. This is Studio 7, and the breaking news is Zimbabwe is marking a historic moment as we speak following the resignation of long-ruling President Robert Mugabe after his government was deposed by the military last week. While Parliament was in the middle of an impeachment session, Mr. Mugabe sent out a letter of resignation that was read in Parliament by Speaker Jacob Mudenda. The news sent Zimbabweans into a celebration frenzy as people took to the streets, marking the end of an era that they say had brought misery to them. And as we speak, the celebrations continue. Ilo utaba esingalo lamhlanje mahlabe zulu utaba lokuthiya umsebenzi kukamongameli Robert Mugabe. Lizakhumbula ukubana uhulumende wakhe ugenqulwe libutho ngolwesithathu ngeviki edluleyo. Isikhathi sonke lesi ubesala ukusuka embusweni. Kodwa-ke lamhlanje iParliament iqale izolo ukumxotsha lokho kuthiwa yi-impeachment ngesiNgisi. Lamhlanje bathe bephakathi besakhuluma ngokuthi kungani emele ehambe. Wathumela-ke incwadi uMugabe ebalwe ngosomlomo wedale ubaba uMndenda. Esithi yena hayi sokuphelile okwakhe sechiye isikhundla sehlile esihlalweni. Uthi ukwenze konke lokhu kafoswanga ngumuntu kabanjanga ngamandla, ukwenze ngoba efuna ilizwe leZimbabwe liqhubekele phambili. Sikhuluma nje abantu bagcwele esitaladeni eGwanda, Bulawayo, Plumtree, Harare, Dotito, yonke indawo, eCholocho, Murambinda. Bayakholisa abantu bathi isidilikile mpela intaba enkulu, bathi kudala umongameli Mugabe ebusa 37 years, ngakho besokuyisikhathi sokubana ahambe. Ndiyo nyaya iri mugango veduwe nasi. Tiri kukurukura nenyaya yava Mugabe yekusiya kwavo chigaru. Muchazi wakuti vamugabe vakapitigurwa ne mauto musondo rapfuura nemusi chitatu. Asi panguva yese iyi vanga vachiramba kubuda pamuutongi vachiramba kubva pachigaro. Saka dare reParliament rakanga ratanga nezuro urongwa hwekuvadzinga zviri pamutemo nemitemo yedare. Asi nasi dare iri paranga richikurukura nezvenyaya iyi iyo inonzi impeachment nechirungu nyaya yekudzinga mutungamiri wenyika kuchishandiswa mitemo yeparamende. Saka paranga richikurukura nezvenyaya iyi dare nhasi vamugavi vatumira tsamba kudare iri vachizivisa paramende uyezve ruzhinji rweZimbabwe kuti vatosiya chinzvimbo chavo, vatosiya basa. Idzi inhau dzagamuchirwa nemufaro nevana veZimbabwe vakawanda. Kutaura kuno uku vakazara mumastreets. Vanokuharare uko hanzi hatizi kurara nhasi, Bulawayo, Plumtree, Muzarabani, Dotito, kunzvimbo dzese vanhu vari kufara. Saka ndiyo nyaya iri mugango nhasi. Ngatikurukurei muri kunzwa sei nenyaya yavamugave kusiya kwavo chigaro after 37 years. Enda, I have in the studio today my guests and colleagues. I have Chido Nzwere and Kudzanai Mtetwa. Good evening, guys, and welcome.
Thank you for having us.
Starting with you, Chido. By the way, these are my colleagues. They just joined us. Chido, what a historic moment. What are people saying?
I mean, I've been on Twitter basically since the news hit and everybody's celebrating. You know, some people are just a little skeptical and they're like, you know, is this news for real? You know, it's hard to believe. It's been a long time and it's, you know, long time coming.
Incredible indeed. Tetsu, what are you hearing from people back in Zimbabwe and indeed here in the U.S.?
A lot of the same things. Some people are looking to see what's next. A lot of people want to go back, but they want to know, make sure that it's not going to be the same of the same thing.
Mm-hmm. Thank you there. And we have our first guest, MDC President and constitutional lawyer, Professor Welshman Ncube. Professor Ncube, good evening and welcome.
Good evening to you. Thank you very much.
What a historic day.
Absolutely historical. You have to pinch yourself to realize that you are in fact awake and witnessing a momentous occasion, a fundamental change to the fortunes of our country, we would want to believe.
And as a constitutional lawyer, Professor Ncube, can you outline for our audiences how the parliamentary process will unfold from today to the point that we have another president?
Well, basically, under normal circumstances, you would then have an acting president who would act for a maximum period of 90 days pending the appointment of a new president by the party of the president who would have resigned. But given that the ruling party has already nominated the person who will be president, and given that they would have even been able by today to notify the speaker of the name of that person, it means that window for any acting president has virtually been closed. So what now is to happen is that as soon as the Speaker of Parliament is given the name, I'm not sure whether he's already been given that name or he'll be given tomorrow, the Constitution then requires that within 24 hours of the Speaker receiving that name, the new president must take oath of office.
Indaba yokuti ive kule butho phakathi babuncube abanye besabela ukuthi okuyinto lokho kulakho ukungahambi kuhle phambili. Lanxa engaze ngene ubaba uMnankagwa asekutshengisile ukuthi ule loyalty yebutho njalo nxa into zingamhambeli kuhle uyakwanisa ukulisebenzisa. Ungathini ngalokho kwesaba kwabantu?
Okungenela kwebutho ngingathi ngesingisi bathi yi-double-edged sword. ibutholeli njengoba usitsho kuyenzakala ukuthi phambili bathu umuntu wabasebemngenisile ekhanya ikakhulu kungayiwa ku-election ekhanya engavotelwa enganqobi kuleyo election bayenelisa futhi ukuthi bangangenela ngoba asuke kule president not just yona leyenzakaleyo benza njalo ngo-2008 kungenzakala njalo ukuthi lo ngenileyo laye kumele ahlale thalaza ngemva ukuthi kambe lami bangangenza khonokho abakwenzayo ukuze ngingene. So yikho nsithi i-WH so dekwanisa ukuthi isikume kumbeni isike indawo zonke. Yikho-ke kumele sithembele ukuthi hhayi njengoba abantu labe bephumile ngabuningi babo kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi uluntu lweZimbabwe yilo luzenza ukuthi kungabuyeli emuva ispace yona le evulekileyo abantu bangena estudini i-celebration yonke le yenzakalayo laba abazangena embusweni kumele babekwazi ukuthi ya kutho ukuthi abantu beZimbabwe ade becindezelwe yikho bethaba kangaka unanzelele ukuthi hayi kumele kusiwa phambili ungaphindi amaphutha ayizolo enze abantu baze bathake kangaka ngoba umgabe embusweni wakho bengekho yedwa ubebusa labakhula bakho bezana kumele bananzelele ukuthi bangakuphindi khonokho ade bekwenza ngaphansi kombuso kamgabe.
Aha, siyabonga Sikwica Mfundo qhubeka ubambile khonapho. Those who've just joined in, this is Studio 7 and we are talking about the historic moment today when President Robert Mugabe sent out his letter of resignation to Parliament while Parliament was deliberating on his impeachment. In his resignation, Mr. Mugabe said, and I quote, "My decision to resign is voluntary on my party and arises from my concern for the welfare of people in Zimbabwe and my desires to see a smooth and non-violent transfer of power. Kindly give a public notice of my resignation as soon as possible, as required by the Constitution." Ndiwo mashoko ava Mugabe tsamba yavo yavatumira kuna Speaker of Parliament vamudenda vachiti ivo vava kusiya basa uyezve vari kuti kusiya basa kwavo pakusiya basa kwavo havana kubatwa nesimba vari kuti vaita izvi nechivimbo chekuona Zimbabwe ichifambira mberi negwara uyezve nenzira ichaunza budiriro yeZimbabwe. Manzavo apo Professor Walsh Mncube vanova gweta rakanangana nezvemutemo kana kuti constitutional lawyer vari kutaurawo kuti sezo bato reZANU-PF rakasarudza vamunangagwa kuti roda kuti vave ivo mutungamiri webato iri. Izvi zvakureva kuti hapasisina mukana uripo pabumbiro remutemo wekuti pachasarudzwa acting president uyo anga akafanirwa kuva the previous acting president mumwe wevatevedzeri vava Mugabe. Asi vaNcube vari kuti pari zvino vaEmerson Mnangagwa ndivo vatichaona vachipinda pachigaro chemutungamiri wenyika sezvo vakasarudzwa nebato ravo reZANU-PF. Teto, I know you were monitoring Twitter handles where people were talking a lot about this issue. Vanga vachiti chivanhu?
Well, a lot of them, especially I had written down a few of their comments. You know, they were just saying, you know, we hope Mnangagwa doesn't let us down, you know, because we've, you know, people have fought, you know, for him to return and for this situation to happen. So they're just, it's a lot of hopeful tweets and a lot of just celebration, to be honest.
wangari pa tita tita pane zwa wona.
Yeah, a lot of the hopefulness, because I was also seeing a lot of people being like, you're replacing someone who is old and slightly out of touch with somebody else who could be in the same situation. And it was more of, yes, people have fought for the situation, and it was very peaceful, and they were happy about that. But it was more of a, we want to know what's next, and then we're looking to the future. We're going to celebrate today, but we want things to change as opposed to.
Ndo zviri kutaura nevanhu vakawanda vari kuti hongo tiri kufara nhasi kuti vamugave vabva pachigaro asi vanhu vakawanda vari kutyira remangwana. And Professor Ncube, please do stay on the line as we cross over live to Harare, where people are still celebrating the news. Let's listen. Lapho ngabantu ke eHarare sikhuluma nje bayajabula babambanela mabutho abo vanhu vari kuHarare tichitaura pari zvino vari kufara vakazara mumigwagwa vamwe vari kunwa doro ndikuona Henken uyezve vari kutora mapictures vachifarira mauto anova iwo akapitigura hurumende yava Robert Mugabe nemusi wechitatu svondo rapfuura. Mapictures andiri kuona ivhidhiyo yevanhu kuHarare, vanhu pane musvodya akabata mwana neflag, abata vana vaviri vari kufara zvikuru, vanhu vari kukwira motokari yemasvodya kana kuti tanka. And also we have a statement from the US embassy about tonight's developments, and the statement says, tonight marks an historic moment for Zimbabwe. We congratulate all Zimbabweans who raised their voices and stated peacefully and clearly that the time for change was overdue. As Secretary Tillerson recently stated, Zimbabwe has an historic moment to set itself on a new path. Through that process, the United States urges unwavering respect for the rule of law and for the establishment of democratic practices. Whatever short-term arrangements the government may establish, the path forward must lead to free, fair, and inclusive elections, in which are the people of Zimbabwe free to assemble peacefully without undue interference and to voice their opinions without fear, choose their own leaders. Ayo mashoko ari kubuda kumzinda weAmerica kuZimbabwe kuHarare nhasi vachikorokotedza vana veZimbabwe uyezve vachiti kubva kwava Mugabe pachigaro chinhu chakanaka zvikuru chichaita kuti Zimbabwe iwanikwe ichibudirira. Vari kukurudzirawo kuti paitwe sarudzo dzakachena dzichatambirwa uyezve kufarirwa nemunhu wese. Long Mbiko ke ophuma esikotlweni semelika eHarare lamhlanje besithibona vachayile ihlombe abantu beZimbabwe ngosokwenzakele, bathi we congratulate all Zimbabweans abangena kulo mzabalazo. Lizakhumbula ukubana ibutho lihlutune intambo zombuso abantu bakusekela lokhu bagcwala esitaladini. Sithi ke isikolo semelika siyabatshayela ihlombe abantu beZimbabwe, kodwa sikhuthaza ukubana kuyiwa phambili kumele kwenziwe ama-electoral reforms, kube lokhetho olukhululekileyo kube lamalungelo abantu enazwe njalo ukhetho oluza kwenziwa lube ngolukhululekileyo oluza hlonitshwa ngumuntu wonke. Professor Ncube, coming back to you, many people have been talking about a transitional authority that will work on reforms pending new elections. How do we move forward as a country?
Well, the choice is entirely in the leadership of ZANU-PF, particularly Emmerson Mnangagwa, who will soon become president, as to how to move forward. There are really two options. The first option is for them to say, we were elected in 2013. We have a mandate to complete the term of office of President Mugabe. So we will appoint a cabinet and a soldier on until the elections are due in July, August next year, which is basically the go it alone option. That option is within their constitutional legal right to do so. But this option, if you take it, it basically means you are going to be landed with all of the current problems of the legitimacy of the government, the history of the stolen elections, the disputes around elections, an inability to address the economic challenges of the country without national consensus, etc., etc. So it will not be a clever option to take for anyone who might want to care about the interests of the people and indeed to care about their own chances in future elections. The second option is equally clear. It is to recognize, as is suggested in the statement released this morning and attributed to Mnangagwa, to recognize that the problems we face as a country are immense. There are national problems which need practically everybody to put their shoulder on the wheel. And if you accept that option, then you have to reach out to everybody, to opposition parties, and seek to establish a transitional government which will be mandated with the urgent task of stabilizing the economy, addressing the numerous challenges, shortages of foreign currency, the liquidity crunch, the cash shortages, and thereafter address the issues on governance, the democratic deficits which have led to repeated disputed elections, the electoral reforms, address the social challenges around health, around education, at least to ameliorate the current suffering of the people. So those will be the immediate tasks of a transitional government, which down the line, once the economy is stabilized, once there is sufficient consensus on the rules around elections, that government will then conduct an election, which hopefully, if everything is done transparently, sincerely, genuinely, with basically commitment to the future of Zimbabwe, that election should then be uncontestable.
Aha, siyabonga sikhwica mfundo oqhubeka ubambile. We had pointers earlier from the so-called G40 members that Mr. Mugabe was going to resign today. Before the news came in, Honorable Xavier Kasukwere on his Twitter handle, he wrote, "Adios, Baba, 37 years of a good run. Let's embrace the new dispensation and build our nation. Unity is strength and peace." Unity and strength are unity is strength and peace, the prerequisite for progress. We also heard tonight from Professor Jonathan Moyo, who also wrote on Twitter, "There will never be anyone like Comrade R.G. Mugabe. I'm grateful for the opportunity to have served my country under and with him. I'm proud that I stood with and by this iconic leader during the trying moments of the last days of his presidency. Democracy requires politics to lead the Ghana. Ngubaba uprofessor uJonathan Moyo lo Sevia Kasukwere abaziwa ngokuthi ngamalunga e G40 abakucele lika Mgabe abethule elimbiko va Sevia Kasukwere va Mgabe basati vataura kuti vasiya basa va Sevia Kasukwere vanga vanyora iwo mashoko ekuti babai baba 37 years of a good run ndivo pataziva ipapo kuti va Mgabe zvavo zvatopera enda. Let's cross over to the second city, the city of Kings, Gobulawayo, where we have our correspondent, Tabile Masuku. Good evening and welcome, Tabile.
And well, thank you so much to host me, Ntungamire.
Yes, what's the situation like in Bulawayo?
The situation, people are celebrating, everyone is happy that finally President Robert Mugabe has stepped down. But I had the opportunity to observe joy and happiness also from people in Harare before I left this evening and arrived in Bulawayo to find that the mood was the same as it was in Harare. People are hooting, dancing in the streets and celebrating the new independence that's the way they are calling it. And a lot of people are saying they have long waited for this moment to arrive. And finally, especially the young people are going to have an opportunity to have a new leader, and hopefully they will get new opportunities to get jobs, since most of them are not employed. And all this happened because of the rule and the misgovernance that that they were experiencing under the leadership of Robert Mugabe.
Bathi kusasa elinjani abalikhangeleleyo bathabile?
Bathi bakhangelele ikusasa elingcono elizabe likhokhelwa ngumuntu ozaba lezifiso zabantu enhliziyweni zakhe, angabi selfish ukuthi uzabe cabangela icele lakhe kuphela, kodwa kube yi-environment yokuthi iloba ngubani uyenelisa ukuthi athole ithuba lokuthi aziphikise ongabe engahambanga esikolo, abe lapho ukuthi kube nemsebenzi. Those ama-industrial jobs ayengama-mineral jobs ayekhona kakhulu, ngoba uBulawayo waziwa ngokuthi khathisa kusela industry esebenzayo, abantu abaningi bahlezi izikwelede ziyanda, kodwa abantu isifiso sokuthi basebenze bayabesikola. Njalo bakhangelele ukuthi laba abaziphikisa ngokuthenga bethengisa bechapha labo amabhoda kube lula ukuthi benelise ukuthi bahambe, atho ukuthi izinto zihlale zithathwa emabhoda njengokuthi bebephila kanjani khathesi. Njalo abanye bathi bona bakhangelele ukuthi indaba yokudiza ebisidume kakhulu yehle kancane, iyehle kakhulu, akushali ingabi khona, ngoba khathesi ukuthi ipase isikolo sokubhadalwa ithengwa tithala ukuthi uthole ilayisensi yisemu yinto efanayo njalo. Ukuthi uthenge zona isitembu senze kumele udize umuntu, akulanto elula ongayenza ungadizanga. Kodwa abantu bakhangelele ukuthi i-environment ibe hle, abantu benelise ukuthi baziphilise kuhle, kungela kudiza, kungela i-corruption yesinu eningi kakhulu.
Siyabonga khona ngapho bathabile Masuku koBulawayo. Siza kuthinta kusikhathi esizayo.
Yebo baba.
And meanwhile, Professor Ncube, please do stay on the line as we try to reach MDC officials in Harare. And let's cross over to Gwanda, the capital of Matabeleland South, where we have our correspondent, Vusa Mkwanazi, on the line. Good evening, Vusa, and welcome.
Evening, Tunga. How are you?
We are doing good. What's the situation like in Gwanda?
I can say people are on cloud nine. Everyone is happy. People are jubilant. People are all over the streets. As I speak right now, I'm in one of the streets in town here. People are jubilant. All the cars that pass by are hooting. And the only trucks that use this highway are also hooting as they pass among a group of people that are outside the bar here in Gwanda. I can say the situation is more of a party now. People are ready to party the whole night, Dunga.
We are hearing people chanting in Harare. They are saying Chiwenga, Chiwenga, Chiwenga. The army commander who led this military coup, they are actually praising him. They are saying he played a major role in this chapter of the beginning of a new Zimbabwe. Is he being admired as well in Gwanda?
Yes, I mean, Chiwenga has been the hero since last Monday when he issued his first statement. And ever since, he's been all over social media, people praising him, people praising the army. So there's been a lot of praise for the army as well as Chiwenga in particular.
How about Mnangagwa? What are people saying about him?
Well, people are waiting. They're waiting in anticipation. As you know, in the past week, the leak has been said about Mnangagwa. But as we all now know, Mnangagwa is said probably to become one of the next presidents. And with me in Tunga here, I've got one of the youth here in Gwanda who maybe would like to share with you his moment. Can you just hold on for him so he can maybe share what he has got and what he thinks about the future and Mnangagwa in particular?
Okay, sure. Bring him on.
Hello.
Hello, listener. How are you?
Yes, I'm fine. My name is Ukanyawengo from Kanja, and I'm speaking here from Gwanda. It's a very jubilant youth today. Finally, the call for Robert Mugabe to resign has been heard after a year that some of us have been struggling for. And today, we have finally got our positive response from Comrade Robert Mugabe today.
But are you positive about the future?
For us today, as the youth, particularly in Gwanda, this is the dawn of a new era. We hope that people will carry out their own personal mandates and go out to vote in the coming election, of which they should be. And then after that, we'll chart our correct way forward as Marvin Peter.
How about Mnangagwa? Some people have reservations about him as the president of Zimbabwe. What do you think of him?
Particularly, I have a bone to pick with Mr. E.T. Mnangagwa because he has been orchestrating a bulk of Zimbabwe's problems through using the force. He has been responsible for a lot of atrocities that some would like to say in materialism. And then, after that, you go on to elect him as the even president of Zimbabwe. For me, it does not bode well at all, particularly for the people of materialism and militants.
Thank you there, listener. We appreciate your contribution.
Thank you very much.
Thank you. Uyu angari mtereri we Studio 7 achitaura ari ku Gwanda hanzi nekuno uku kumzinda weMatebeleland South ku Gwanda. Tiri kufara zvikuru asi hanzi utungamiri hwava Mnangagwa ndikufariri ari kutaura iye nenyaya yakaitika kumatebeleland nekumidlands iyo inova nyaya yegugura hundi vaMnangagwa vari kupomerwa mhosva yekutungamira campaign yekuuraya vanhu kumatebeleland nekumidlands panguva yegugura hundi Professor Ncube, before I come to you, Chido, wanzwa vatereri vari kutaura hanzi utungamiri hwavaMnangagwa variku vatya anzi ati kufariri nenyaya yekumatebeleland neku midlands pano varikunzwa here vachitaura mashoko akafanana neiwaya
vanhu vanhanchi verenga pa social media vangachiti kana tichida kutanga fresh tinotoda a new establishment, we need a new face. Saka vasinyatsonzwisisa kuti how would it make sense, you know, to bring somebody akafana nemunhu watabvisa.
Mhm. Ko vari kutaurawo neremangwana here rinosanganisira munhu wese nekuti vamunangagwa pamashoko avaburisa makuseni. Vataura ivo kuti basa rekufambisira Zimbabwe kumberi harizi basa reZANU PF chete. Kibasa re munhu wese weZimbabwe rinofanirwa kubatanidza munhu wese weZimbabwe. Vari kuzvionawo nenzira iyoyo here vanhu vari pa Twitter?
I mean, vanodiki vano, you know, isusu tine power yakawanda because tine social media, tinogona kutaura tese tichiungana chiti handei tinodai, handei tinoita, you know, because children our age or even some a bit older tine a lot of platforms. Saka yeah, saka vada ku move forward. Vada kuti zvinhu zvichinje because inenge iri Zimbabwe yedu, you know, after a while. Ito iri Zimbabwe yedu because this is what has vanhu vadiki vari kukura in this era.
Tisuma youth acho vechidiki veduwe chirongwa ndechenyu. Titumirei mashoko mupinde muchirongwa. Mutiudze kuti sevechidiki muri kutarisira remangwana rakaita sei sezvo nhasi paine nhau dzinokosha zvikuru, nhau dzekuti vamugave avo vakatungamira nyika yeZimbabwe kwemakore 37 vasiya chigaro zviri pamutemo nhasi zvichitevera kupitigurwa kwehurumende yavo pasvondo rapfuura nemauto zvichiteverawo kudzinga kwavo vaimbova mutungamiri wavo vaEmerson Mnangagwa. Mutetwa vari kudii, vari kuti chiva uri kutaurawo navo neutungamiri hwavamunangagwa kana kuti remangwana? Vanhu vakawanda vari kutaura netransition Transitional Authority ichafanobata matomu pachigadzirirwa sarudzo dzakachena. Vari kuti chiva uri kutaurawo navo?
It's the same thing. Waku funga kuti transition yacho ichaita sei, what are the steps, what's happening next, when wakuda kuziwa kuti mangwana after transition, my elections achaitwa, is the military giving, relinquishing power, wakuda kuziwa kuti it's going to be a democratic process, not just same thing.
And of course our listeners who are following us on Facebook are also talking. We have Oliver G. Nyandoro saying na Zamara vadzoka here. Muri kuziva kuti itai Zamara akatsakatika aimbova mutori wenhau kazoita munhu anorwira kodzero dzevanhu, asi akatsakatika makore ndofunga mashanu apfuura. Uyezve hakuzikanwi kuti akaenda kupi, uyezve kuti ari mupenyu here. Saka Oliver G. Nyandoro vari kuti ko Zamara adzoka here? Vanhu vakawanda vari kunyunyuta nenyaya yekodzero dzevanhu. Hongo vamunangagwa vataura nenyaya kuti pane requirement, pane need yekuti hurumende ifambire mberi nenzira ino respecta kodzero dzevanhu, inoremekedza kodzero dzevanhu. Asi vanhu vakawanda vari kuti hameno zvichaitika here izvozvo? And before I come to you, Professor Ncube, timbotora our second guest. Vanoongorora zvematongero enyika, Dr. Nkululeko Sibanda, avo vanodzidzisa zvematongero enyika kuHuddersfield University kuEngland. Vasibanda, ndinomugamuchirai muchirongwa.
Tinotenda makadiko.
Aiwa etino etenda anzi zvaitika zvaka rwirwa na vana Ncube makore ese aya 37 apfura vamugabe vabuda pachigaro nhasi zviri pamutemo. Muri kuzvionawo sei?
Aiwa vanga vaka vanhu vakawanda vari kufara chaizvo kuti vamugabe vazobuda pachigaro nekuti vabuda pachigaro zviri pamutemo. Kasi ndinofunga kuti tofanirwa kurangarira kuti awa asi magumo kakutanga. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vemuZimbabwe vanga vachitambudzwa kodzero dzavo nechikwata cheZANU-PF. Saka tichavona here kuti ZANU-PF yacho yashanduka here, yachinja maitiro here, nokuti tinogona kurumidza kupembera tisingazive kuti hatisati tapedza nyaya tangoitanga. Ndofunga kuti tingatiwo kune vanoita zvematongero enyika vari mumaopposition vanenge vasina kunyatsomira zvakanaka panga pachiitika nyaya iyi. Saka tizive kuti vachatiwanira here zvinhu zvakaita sema Human Rights Commission, vachatiwatira devolution here kubva kuna Munangagwa, vachawanira vanhu respect yeconstitution, vachagona here kukumbira kuti masoja nga achidzokera kukamba dzavo, vachagona here kukumbira mareforms sarudzo. Izvozvo ndo zvinonetsa zvazvida kuti dai vemaopposition vaita hurukuro nezvazvo vasati vaita zvavaita nhasi zvaita kuti vamugabe vabude. Vamugabe vabuditswa neopposition ndo yavagona nhasi. Saka hamene kuti opposition yawaneipa.
Aha, takaona vachinamasa vachitaura ndofunga nezuro kana kuti mari mwezuro. Vachiti inyaya yeZANU-PF hainei nezveMDC kana kuti opposition. Uyezve vachiti havadi nyaya yehurumende yemubatanidzwa. Asi vamunangagwa vari kuti ivo mumashoko avaburisa nhasi vari kuti kubudirira kweZimbabwe harizi basa reZANU-PF chete asi ibasa remwana wese weZimbabwe. Muri kuona here vamunangagwa vachibvuma kuti kuite hurumende yemubatanidzwa ichafanobata matomu ichigadzirisa upfumi hwenyika uyezve igadzirire sarudzo dzakachena?
Munoziva gabe chaivo pamakore 37 avakatonga ava hapana kana zuva rimwe chete ravakati ZANU Zimbabwe ndeyevanhu veZANU chete, vakati Zimbabwe ndeyevanhu vese. Chero kusora nezuro chaiko vakati idi newe tine basa kureva isu tese. Kasi vaingotonga izvozvo zvokuti upfumi hwenyika hwaingoenda kune vanhu shoma huchingotorwa nana Munangagwa nana General Chiwengwa, izvozvo zvatinongoziva. Saka mataruro aita vachinamasa ndaaona sematauroro anoratidza zvinhu zviri kuitika munyika zvanga zvichiitika pese pese apa. Zvataurwa navamunangagwa ndozvatangojaira. Toda kuona kuti ivo vanogona kupedza here huori muhurumende. Vanogona kuudza vachinamasa kuti aiwa, kana mune mapurazi amusina kutenga, mune mari dzamusina kuwana zvakanaka, neniwo mari dzandakatora ndava kuda kudzosa. Tikatanga ipapo mangwana, vakatanga nepurogiramu iyo mangwana kuti aiwa, vese vese vakambova mari mugovernment, taita new dawn, taita government itsva, takuda kuti mudzose mari dzese dzehurumende 15 billion iya yakambotaurwa paya tavakuda kuti idzoke. Votaura navo vana Chiwengwa ivava vaishanda iko kuchiyadzwa uko pakashayikwa mari iyo kuti zvino mari iyi yakarasikira pai hande tinoitsvaka.
Thank you there, Mr. Dr. Spanda. Dr. Spanda gelo ukuluma ubependula umbuzo ngimbuze ukuthi ubona ubaba Munangagwa na samukela indaba yokuthi kube lohulumende wobumbano omanyanisa laba mabandla aphikisayo. Chido enda mthethwa you had what our guests are saying. Dr. Nkululeko Spanda and Professor Walshman Ncube, do you guys have any questions for them?
You go ahead. Well, my question alone, I guess, would just be, how are we going to make sure that
everything is going to run smoothly? Who is going to be there to necessarily say, you guys are cutting corners, don't do that, and this is, we said we want change, this is how we're going to do it?
I'm sure, Professor Ncube, go ahead and take that one.
Thank you very much. The only guarantor that we do not regress to where we are coming from, the only guarantor that the new government, transitional or otherwise, does not do the things that President Mugabe and his people subjected us to for 37 years, is that the people in their organized form, as society, as civil society, as trade union movements, as political parties, remain engaged. They don't retreat from the streets. They don't retreat from engagement. That is the only guarantee for a democratic behavior. If you do not get that, you will have new rulers, new leaders who will do exactly as was done before.
Mm-hmm. Thank you there, Professor Ncube. Mtetwa.
Chitaura Jemari, what would be the process, like, auntie, if you find Kuti Wanua Wakaba Mari and you found where it went as opposed to into development, Yema Prazi and all of that, what would there be kind of court cases brought against them? Would they be immune because it happened in a different government? What would be the process, or what would be the most effective way to make sure that that doesn't happen again?
Well, obviously, ZANU will still be in power. You will have a ZANU president, a ZANU-controlled parliament during this transition. Clearly, you are not at the stage yet where you can begin the processes of accounting for the past, because those who are responsible, for whatever happened, for instance, in Chiatwa, the disappearance of the alleged 15 billion, the multiple farm owners, are still the same people who are, in fact, have been leaders of this particular change of government from Mugabe to Mnangagwa. So it is, in my opinion, too early to expect that accountability. That accountability will only take place when you have a complete change of government, where you will have completely new brooms which will sweep clean.
Uh-huh. And Anzi Nava Spanda, Dr. Nkululeko Spanda, Anzi Neniondo Daku Pindira, pamvunzo iwo wo. Pinda enyu va Spanda.
Munoona kuti ndofunga kuti inyaya yakakosha yekuti pakaitwa hori pakabiwa mari dzidzoke munyika, nokuti nyika iyo haigone kuzodziita mari dzodzo, uye nenyaya yekuti hapana kuvakwa zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika huendere mberi, hatigone kuti tibudirire mari dzodzo dzisina kudzoka. Asi ichokwadi kuti dzichanetsa kuwana tine hurumende yezano inotungamirwa navamunangagwa, ivo vaive mumugovernment vari mumaofices mahombe chaizvo, uye vachitotongawo nyika navamugabe. Saka ndinofunga kuti ndozvatachitaura pesa apa tichiti aiwa ka, kana muchibatsirana nezano PF kuti igadzirise nyaya yavo yekutsvaga mutungamiri mutsva, nokuti ndiyo nyaya yanga ichinetsa kabva pana imwe nyaya. Dai matanga imimi nekuvabvunza kuti ko zvino kuti tikubatsirei, muchatipawo here a true anti-corruption commission? Muchatipawo here mukana wekuti tibvunze vanga vachiba mari kuti dzakaendepi? Ndinofunga kuti vaprofesa Ncube vari right kuti tichiri kure nekuwana mari idzodzo, tinotofanira kutomirira imwe hurumende. Ikasizve tototanga kurwa nyaya idzodzo kubva uye nhasi uno.
Thank you there, Dr. Nkululeko Spanda and Professor Welshman Ncube. Please do stay on the line now as we welcome our third guest tonight on this historic day when President Robert Mugabe tendered his resignation. We have Zenzele Ndebele, an analyst from Kobulawayo. Mr. Ndebele, good evening and welcome.
Thank you.
As a young person, how do you feel about this moment? Hello, Mr. Ndebele? Hello, Zex? I think we have difficulties there connecting with Mr. Ndebele, but we'll bring him back. Professor Ncube, South African President Jacob Zuma and João Lourenço, the President of Angola, are coming to Zimbabwe tomorrow, or were scheduled to come to Zimbabwe tomorrow. This was after the news of Mr. Mugabe's resignation. Is there still a need for them to come?
Well, I presume they were not coming because President Mugabe was refusing or appearing to refuse to heed the call of everyone to resign. I would like, and having been a minister, having been in the SADC summits for 4.5 years, I would assume that they are coming to satisfy themselves on a fact-finding mission that whatever is happening in Zimbabwe will not lead to instability in the country, which might affect the entire SADC region. So I do not believe that there is any need for the panic and the anxiety that they might come to reverse our gains that we have made in the struggle that we have been engaged in. I think as SADC, it will be irresponsible for them not at least to keep an eagle eye on the situation in Zimbabwe, if for no other reason, to monitor that the situation is able to move forward peacefully, to have the peaceful transfer of power, and to ensure that the government which emerges from these processes will be a strong government, a government that will ensure that there is no instability in the country, which might then undermine the entire region. That's the mandate of SADC, and I believe that they understand what the people of Zimbabwe want, and they will respect the will of the people in terms of what has happened to President Mugabe. But I think it will be irresponsible for them not to be concerned about the situation for one reason or another getting out of hand.
Thank you there, Professor Ncube, and please do stay on the line. And people are talking on Facebook, hanzi pa page yedu ye VOA, Shona, hanzi nava Mashipe Cosmas, Chiwenga for presidency, Rosie Ngirazi, hanzi, thank you, General, Pinge Pinge Peter, hanzi, ED will try to clear his name and create a safe exit. Miriam Zebanzi, you're very happy. Pakapa coming back home. And ofunga uyu ari mu diaspora saka ari kufara kuti vamugave at last vatobva pachigaro nekuti vanga vachirambira zvisinei nekuti hurumende yavo yanga yapitigurwa nemauto achitungamirwa nemutungamiri wemauto vageneral Constantine Chiwenga, tine mtereri ku Zambia. Magadi mkoma wangu.
Tiripo edu magadiwo.
Aiwa, tinofara kana muchifara.
Ya, ndinotenda nekufara chaizvo kuti Zimbabwe yasununguka, asi ndinofunga vanhu vari kunyanya kufara kudarika ini nevanhu vekumanzoufa mukumazowe kumambovabatawo here.
Vekumazowe.
Vekumanzoufa vanga vachidzimba na first lady kunzi tuda kuisa mhuka. Vari kunzwawo sei ikoko.
Aha, aiwa vari kufara kunongo. Saka muri wechidiki kana kuti muri munhu mukuru?
Ndiri wechidiki. Chandoda kungotaura apa ndechekuti isusu vanhu tisafunga kuti Zimbabwe yakaomerwa chaizvo zvekuti tinoshaya pekutangira. Mari muZimbabwe dzanga dzirimo but dzanga dzichingomisuzwa. Tinoda kungoona majustice things ring yakatengwa na Grace Mugabe aisa muruoko dai akachanelwa pakugadzira Mashingo Road, maybe the road was supposed to be halfway through or almost through. Then totarisa recently Russell Gorereza aka importa motokari from South Africa, mari iyoyo dai yakanzi itenge maybe mapiriti dai mapeni kilazi akatowanda mumahospitals vanhu vachirapwa mahara zvimwe zvinhu. Saka mari iripo, chakungodiwa chete ndechekuti vatungamiriri vapinda vachive open kumainvestors auye kuzovhura makambani, maindustries, mafarms and whatever. Vanhu vakaemployewa, government inenge yakowana tax kune vanhu vari kushanda, tax kubva kumakambani. Vosiya izvo zvekuti mapurisa vanoita kugamidzira vanhu pa 10-15 kilometers madistance yekuti unobva muwarel park kupinda mutauni, you see 6 roadblocks up to 8 roadblocks. It was not normal. Tanga kwato kudyanana kusvetana ropa chaiko chaiko. Mapurisa ngaachingoita one here and there, otherwise kutovabvisa murodhi mombomira VIP nemasoja avo vane huora avo votomboona kuti votangira papi. Mapurisa anga ashungurudza vanhu, atidi kunyeba, atidi kunyeba ipapo.
Saka muri kutarisira remangwana rakanaka zvikuru rine mabasa uyezve rine budiriro.
Mabasa nebudiriro zvese tinazvo, mamainzi ari aido arimo, mafarms ane huswa arimo, mamwe ari kungoda just renovations nekunyorerana zvinhu zviri transparent. Ana Zisco Steel anototanga kupinza vanhu mabasa, pane mamainzi hobho aripo, budiriro iripo, but the leaders let them be transparent to the investors, kwete kuti nhasi investor auya mangwana wakumutandanisa kuti ibva pano, wosiya mari yake yese muZimbabwe, wosiya machinery yake. They will go and talk kwavanenge vabva ikoko kuti kuZimbabwe hakuise mari. Saka kwakuda kuti vagadzire zita ravo ende varevese zvavanenge vataura, vobvisa my useless policies yekuti you want someone to come with his money, you votora 51%. It's senseless in fact. Mari chaiye kana achida bara anotora 10% chegumi, hurumende yoda kutora 51%. Tinonetsa kuunganidza capital, saka munhu akwanisa kuya necapital mubatei nemaoko mairi, nyika inobudirira. Ndikuona Zimbabwe yakajekesesa musadhaki. Avo anazuma ngavachimira vanokonzeresa confusion, vanhu vairohwa vachirepwa vachidamburwa maoko, havana kana kutaura. Musi mumwe chete unongonzi Mugabe timbosuduruka pasaidhi tigadzirise nyika, towanzwa vakuti yewe yewe yewe, sadhaki ndeye mapresidensi here kana kuti ndeye vanhu? Because mhere yairohwa nevana vemuZimbabwe vachichema chema daily, sadhaki they didn't do anything, they just responded with a cold shoulder, they didn't even bother to help Zimbabwe. So what I'm very furious about the issue of Zuma coming to Zimbabwe.
Aha, tiri kudzinzwa hasha mukoma here, asi regai timbotora vamwe vatereri. Tinotenda nekupinda muchirongwa.
Thank you so much. I'm very hit. Mangwana ichatouraya mbudzi yekudya.
Aiwa, tinotenda mukoma heri. Hangu heri lo mlaleli weto. Ocha ucingo esesata kuti uthavile ujabulile mpela. Kusasa uzawisa intondolo. Tine chiziviso chakakosha zvikuru, sile saziso esiqakathekileyo, an important announcement. Normally our live talk broadcast ends at 9 o'clock. Today we have an extra 30 minutes, so we will be continuing at the top of the hour, and this show will be ending at 9:30. Chirongwa chedu munoziva live talk inowanzosvika kumagumo nenguva dza 9 o'clock, asi sezvo nhasi riri zuva rakakosha zvikuru kumhuri yeZimbabwe, tichawedzera chirongwa ichi uyezve chichange chichipera na9:30. Iyo ke indaba ekhona isaziso, liyazi ukubana uhlelo lwe-live talk luvame kuphela ngo-9 o'clock, kodwa namhlanje njengoba kulilanga eliqakatheke kangaka embalini yeZimbabwe, ebantwini baseZimbabwe, sengezelele uhlelo lwethu nge-30 minutes. Ngakho sizagqiba uhlelo ngo-9:30. 30. Lingaika chana slobo zami. And my guest in the studio, Chido Nzwere and Kuzanai Mteto. I know you guys have another show coming up. So just give us your last word before you leave.
Well, I just want to personally thank you for allowing us to have a platform as Zimbabwean youths to just tell the world how important this day is and how we won't forget it. It's life-changing, and everybody will remember where they were when they found out.
Mm-hmm. Are you going to be slaughtering a goat like the previous?
I'll think about it.
We're going with chickens now.
Chicken. Yeah. Okay. And a bit of turkey, right? It's Thanksgiving week. Right?
That's true.
We have Thanksgiving on Thursday. So thank you, guys. And please do come back next time.
Thank you for having us.